kunyange yazvo vakawanda vari kuti Antipas ndiye aifarira kupiwa basa iri. Kune vamwewo vane mamwe mafungiro vachitiwo kune varayiridzi vakawanda vaikwanisa kubata basa iri nemazvo, kusanganisira Bruce Grobbelaar uyo akaita mukurumbira achitambira Liverpool yekuEngland. Vamwewo vanoti Antipas haasi kuzokwanisa kuisa pfungwa dzake dzese pabasa remaWarriors sezvo aine chimwe chinangwa chekutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League nechikwata chake cheChicken Inn. Asi muongorori wemutambo wenhabvu nemukurumbira Zvafara Kambamura vanoti hapana mumwe murayiridzi muZimbabwe anokwanisa kuita basa iri zvinodakadza kudarika Antipas.
Antipas ava vakabva kumota action vakatora league vakaenda kuChicken Inn vakatora league vakaenda kuABSA. Gave a good account of himself. Inini ndiri kuona zifa yakaita a wise decision, nekuti tanga tisingatombofanira kutora a foreign coach. Antipas I think is the right candidate.
Antipas achange aine vateveredziri vaviri, Lloyd Chitembwe weHarare City naTonderai Ndiraya weDynamos. Mumwe muteveri weDynamos vaSamson Masiyazi vanoti varayiridzi ava vane nhoroondo yakasimba yekudiriro munhabvu munyika.
Johan Bazane good football anoziva kazi kuti akambokochawo sizoroonekwawo kutaiwa anogona kutiendesa kumberi nemaWarriors.
Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaWilliam Mahoko vanoti muZimbabwe hamusisina murayiridzi anokwanisa kusimudza chikwata ichi, vachitivo veZipa vaifarira kutarisa kunze kwenyika kana kutsvaga Grobbelaar uyo ane ruzivo rwakasimba rwenhabvu yepamusorosoro. Aimbotambira chikwata cheKadoma United muZipa Northern Region Division 1 Paul Jolo Tandi anoti semaonero ake pane murayiridzi mumwe chete munyika aikodzera kuti vachidzambwa, murayiridzi wacho ari Norman Mapeza. Asi mutsigiri wechikwata cheHarare City vaWashington Changata vanoti Antipas nevatevedzeri vake Stebwe naNdiraya vanokodzera nokuti ruzivo rwavanarwo runokwanisa kuti maWarriors akunde mumitambo yavakatarisana nayo.
I think it's for the better because vanhu vane experience, that's a background yavo, and vanhu vasina basa nekudziya patriotic and vane the team at heart. Saka inini ndiri kunatozoona kuti going forward I think pasina kana any other zvinokanganisa totatisira kuti vachabudirira nekufamba.
Asi vaMasiyazi havasi kugutsikana nevatevedzeri vaAntipas kunyanya Ndiraya uyo vanoti haasati awana nguva mumutambo uyu yekukwanisa kurayiridza chikwata chakakura seMaWarriors.
Pana Ndiraya, mungaona background yake azwa nekumburuhwa, saka pana Antipas vari raidi bai pana Ndiraya hazvinyatsoona kuti bhora racho rinkiti rikaendera mberi maWarriors.
maWarriors achangobva kudzoka kubva kumakundano e-2019 Africa Cup of Nations Egypt, uko vakanonyadzisa nekubuda munharaunda yekutanga nepoint imwe chete kubva mumitambo mitatu. Asi vachangata vanoti kunyange hazvo Antipas Chitembwe naNdiraya vane zvikwata zvavo, vakabatana maWarriors anobudirira muhondo yavo ye-2021 Africa Cup of Nations ne-2022 World Cup.
Ipapo zvinokwanisa kuita kahiccup, but then I think overall vanokwanisa kuzibrush aside nechekufamba kwenguva ka, I think vakabatana zvavo neexperience avo zvinokwanisa kuenda.
Antipas pachake anoti achaita basa nepese paanogona kuti Zimbabwe iremekedzwe zvekare munhabvu muAfrica, achiti achasarudza vatambi kwete nezita asi nematambiro avanenge vachiita panguva iyoyo. Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAlgeria, Botswana pamwe neZambia makwikwi e-2021 Africa Cup of Nations, uyezve iri kusangana neSomalia makwikwi e-2022 World Cup mwedzi unotevera. Zimbabwe haina kutamba makundano e 2018 World Cup mushure mekudzingwa makwikwi aya neFIFA nemhaka yekutadza kubhadhara aimbove murairidzi wayo Valinos sekubvumirana kwavaive vaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.